Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 3, 2018. Makateerera Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mukuru wemapurisa ovimbisa kuti vakaputidza bhambu rakauraya vanhu vaviri kuWhite City Stadium mwedzi wapera vachabatwa chete. Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara nekubviswa kwavakaitwa neZimbabwe Electoral Commission pamazita evanhu vachakwikwidza musarudzo. Mirizhonga yoitika kumanikaland pamberi pesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vavimbisa kuti munhu kana vanhu vakaputitsa bhambu rakauraya vanhu vaviri kuWhite City Stadium mwedzi wapera vachabatwa chete. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kumapurisa pakushanya kwavo paRose Camp Provincial Headquarters muBulawayo nhasi, vamatanga vati vafara kuwana mukana wekushanya vachisangana nemapurisa kekutanga kubvira pavakagadzwa saCommissioner General. Asi vati sevamwe vanhu vose munyika, mwoyo wavo uri kurwadziwa nekuputika kwebhambo muBulawayo masvondo maviri apfuura, vanhu vaviri vakafa mushure mechiitiko ichi. Vamatanga vatsidza kuti mapurisa achabata chete munhu kana vanhu vakaita izvi, vakati vari kufara nerubatsiro rwavari kuwana kubva kune mamwe mapazi ehurumende panyaya iyi.
We will never rest until all those behind this heinous act have been accounted for.
Hatipe takazorora kusvika taona vose vane chokuita neutororo uhu uye vamiswa mudare. Taita zvese zvatinogona zviri mukati memutemo kuitira kuti chinangwa ichi chibudirire.
Vamatanga vati kubatsirana kwemapazi akasiyana-siyana ehurumende panyaya iyi ndiko kwaita kuti kusvika pari zvino vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nenyaya iyi vasungwe. Kunyange hazvo pane mashoko ekuti vaviri vakasungwa ava vakaburitswa muusungwa nezuro vachinzi havana mhosva, vamatanga varamba kutaura kuvatapi venhau pamusoro penyaya iyi vachiti hapana chavanokwanisa kutaura pari zvino kunze kwekuti kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuenderera mberi.
I'm aware that our colleagues from the media were very eager.
Ndinoziva kuti vatapi venhau vanga vachida chose kundibvunza pamusoro pebhambo, asi ndinoda kuvimbisai nemwoyo wese kuti kuferefeta kwenyaya iyi kuchiri kuenderera mberi, uye pandiri kubva pano ndichange ndichinoonana nevamwe vangu kuti ndinzwisise zviri kunyatsoitika. Panguva yakafanira chakudedzai tokudzai zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vamatanga vati vanoziva kuti mapurisa vari kushanda vasina zvikwanisiro zvakakwana, asi vati vanofanirwa kuramba vakazvipira kuchengetedza veruzhinji sezvavanotarisirwa kuita. Vatiwo vanhu munyika kusanganisira mapurisa havafanirwe kuita zveuori, vakati havazozezi kudzinga ani zvake anowanikwa achiita zveuori muchipurisa. Vamatanga vatiwo sezvo nyika yatarisana nesarudzo, mapurisa anofanirwa kuwanikwa achishanda sezvaanotarisirwa kuita kuti nyika iite sarudzo dzakachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara nekubviswa kwavakaitwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC pamazita evanhu vachakwikwidza musarudzo. Izvi zvinoitika apo ZEC yatanga kudhinda mapepa ekuvhotera. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava ndiva Justin Makota veMDC Alliance vekumasvingo South. Avo vanoti vashamiswa nezvakaitika sezvo vakamboona zita ravo mugwaro reGovernment Gazette raive nemazita evanhu vachakwikwidza musarudzo.
Ndiri kutokashika mazo nezvandiri kuona munewspaper kuti ndakawithdraw. Handina kumbobvira ndazvifunga kana zvapinda mundangariro dzangu kuti ndichawithdraw. Masvingo South ndiri kutoimiririra, ndiri kuenda mberi. Saka izvezvi zvakadai. Ndatomuka ndikaenda kuzeki ndikandovabvunza kuti zviri kubva kupi ende zviri kuenda nekupi. Vakambondiona here kana nerimwe ramazuva, nokuti mutemo unotaura kuti mukwikwidzi wega ndiye anokwanisa kuwithdraw. Ine handina kumbobvira ndadaro ende ndasvika ikoko ndopavazotanga kutsvaka tsamba yekuti ndakawithdraw vakaishaya. Zvinoreva kuti ivo pane zvimwe zvakaitika zvavasingakwanisi kunyatsokutaura kuti zita rangu rizowanikwa ranyorwa pakuti ndakawithdraw zvakabva nekupi.
Vamakota vanoti zeki yatambira chichemo chavo uye vanovimba kuti chichagadziriswa. Vatiwo vachapiwa mukana wokuona kuti zita ravo rinenge riripo here panodhindwa mapepa ekuvhotera ekumasvingo South.
Ndasvika kuzeki ndikataura navamurenje pamwe chete navazvoushe ndikavaudza kuti chokutanga ndiri kuda kuti vanyore inonzi eratamu vachikorekta zvavanyora mukanimo muherald kuti ndakawithdraw. Chechitu ndechekuti inini ndiripo ndichizvionera ndoona kuti kuballot paper zita rangu raprindiwa, kozi vakasadaroi vanenge vaita infringe my rights as a Zimbabwean and as a candidate munyika yeZimbabwe.
Mutauri wemultiracial Christian Democrats rove bato riri kumirira MDC Alliance kuGutu Central vaSebastian Mubvumbi vanoti vashamisikawo nechiziviso chezek chekuti nhengo yavo vaErnest Madingo vabuda musarudzo. Vamubvumbi vati vaMadingo vachakwikwidza musarudzo uye vachagadzirisa nyaya iyi nezek nekukasika. Vazhinji vanonzi nezek vakabuda musarudzo inhengo dzeMDC Alliance dzakaita sava Clifford Namburo kuko Romonzi West, vanove Jumpini kuGutu West, na va William Zivengwa kuZaka West, uye vanosanganisirawo vamwe vanhu vange vakazvimirira asi vachibva kumapato akasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru anoona nezvesarudzo muzek, vautoile Sligwana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. MDC Alliance ine nhengo mbiri mbiri kana kudarika munzvimbo dzakawanda nekuda kwekusawirana mubatanidzwa uyu. Mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mencube vaudza Studio 7 kuti musangano wevatungamiriri veAlliance waita chisungo nhasi chekuti vese vakaisa magwaro avo zviri kunze kwechibvumirano cheAlliance vanofanira kutsigira vanhu vari kutsigirwa neAlliance. Zvichakadai, Zeki yazivisawo kuti pane mazita evanhu vakawanda chose vachakwikwidza musarudzo vakasiyiwa mugwaro reGovernment Gazette revanhu vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vaStarman Chamisa vachamirira MDC Alliance kumbare, vaSylvester Nguni vachazvimirira kumhondoro mubayira, navata Pera Simon vachamirira People's Rainbow Coalition kumhondoro Ngezi. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati kuita kwezek kunoita kuti vanhu varambe vachinyunyuta nemafambisirwo esarudzo.
Izvi zvataya kunzwa zvekuita nezek izvi zvinoramba zvichiratidza kuti zviri kunyunyutwa nevazhinji kuti zek haisi kunyatsa kuita basa rayo nemazvo, uyezve zeki haina kunyanya kuzvimirira yega zvokuti tingaiti independent body. Mamistakes airi kuita aya zeki aifanira kunge ichimhanya-mhanya kuti ibude pachena kana iratidze ruzhinji rweZimbabwe kuti zviri kutaurwa nemukuru wenyika kuti tichange tine free fair and credible election zvinge zviri zvinhu zvatingatarisira. Saka sekuona kwangu zvaakuratidza pachena kuti zeki ine zvinhu zvakawanda zvinonyatsotariswa.
Vamadhuku vati zeki inofanira kuita basa rayo nemazvo kuitira kuti vanhu vavimbe nezvichabuda musarudzo dzichaitwa kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chikwata cheEuropean Union chiri kuongorora urongwa hwesarudzo nhasi chashanyira Nyanga North kuManicaland chichiongorora mamiriro akaita zvinhu uye kutaura nemapurisa nevanhu munzvimbo iyi. Mukuru wechikwata cheEU audza Studio 7 kuti havabvumidzwe kutaura asi vachataura pamire sangano ravo mushure mesarudzo. Sangano reZimbabwe Political Victims Foundation Trust rinoti rakakoka chikwata chevaongorori ichi kuti chizozvionera mafambiro ari kuita zvinhu munzvimbo yavanogara. Sachigaro vesangano iri vaSekai Gombe vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti mirizhonga yezvematongerwo enyika yatotanga munzvimbo yavanogara.
Tantini waenzi wabaku European Union Election Observation Mission. Tisu takawa sheza se organization ino miri la wanu wakachunguruzwa kuburiza ni political wafaele. Ni wachunguru lao miri jongai nicho kita nese matongiru wenika irikitika kuno kunyanga nono.
Saafamba shaka dini?
Saafamba shaka naga shukuru taita meeting ya kanaka chose. Tazoba hapo tikaenda kumapurisa paru wangwe police station. Hapo taita shakare meeting ne mkuru ya mapurisa no miriri la peace. Sakare tikaita sakare meeting na constable wanona ne wanogamchira matfamba anonyorwa ne mapato ekuti wadakita misangano.
Muongororo yavo ya nasi mungati chii chavawana
nge wachi collector information kubva pa ward 1 kusika pa ward 13 inecho kita ne voters roll kuti ma councillors ose arikumirira mapato arikupinda musarudzo akawana here voters roll. Saka waona kuti ku ward 2 kuna councillor we MDC anomirira MDC Alliance anonzi Tendai Mphese akapuwa voters roll riri blank risina chinhu. Asi councillor anomirira zano PF musemu ward imomo akapiwa CD rine mazita ewanhu wemu ward imomo. Chimwe chechipiri chawaona waona kuti mhirizhonga inecho kuita nezvematongero enyika iri kuwanda chaizvo kunyanya nyanya ku ward 5 pamwe chete neku ward 2 nekunyamaropa ku ward 12.
Chiri kukonzera mhirizhonga chii nevagombe?
Chiri kunyanya kukonzera mhirizhonga maonero angu ndechekuti sekuona kwangu ZANU PF iri kuita kunge iri kuitwa threatened nekuti pane ma independent candidates akati wandei kuno kunyanga north. Zvakare nyaya yembatya dzinecho kuita nezvematongero enyika dziri kupfekwa ndezvimwe zviri kukonzeresa zvakare kuti mhirizhonga iwande because kuward 5 kune munhu akatobayiwa nendande mushure mekunge ane akapfeka hembe yanga ine picture ya Nelson Chamisa anova one of the presidential candidates akatobayiwa nendande. Nyaya yacho takairipota kumapurisa itoni RRB namba.
Pane zvavataura here kwamuri kana kumapurisa vati vachaita chii?
Vakurudzirawo mapurisa kuti vange vachishanda basa ravo vasina kwavakarerekera kuti kana mhirizhonga ichinge yaitwa kunyange nemunhu weZANU PF anofanira kunge achisungwa. Kunyange ikaitwa nemunhu weMDC anofanira kunge achisungwa. Kutonga kwemutemo kuchioneka kuti kuri kuitwa zvisiri kusarudza kuti wabva muimba yani.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Political Victims Foundation Trust vasekai Gombe vachitaura vari parunare kunyanga North na Tanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuva rimwe chete mushure mekunge mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varamba tambira chikumbiro chekuti mireza yeAmerica idzikiswe senzira yekurangarira vanhu vakapfurwa vakafa muguta guru redunhu reMaryland Annapolis, vaTrump vazotara kuti mireza iyi idzikiswe. Gurukota rezvemukati meThailand rinoti kunaisa kwemvura kwaita kuti vakuru vakuru vasimudzire kuyamura kwavo kubvira vatambi venhabvu gumi nemumwe chete uye murayiridzi wavo avo vanga vasingazivikanwe kuti varipi kwemazuva mapfumbamwe asi vakazowanikwa vari vapenyu vari mubako vanhu gumi nevaviri ava vawanikwa vachiratidza zviri nani ndokupiwa mishonga inopa simba pamwe nekupedza marwadzo pari zvino vakuru vakuru vari kutsvaga nzira dzekuburitsa vanhu ava mubako mavari dambudziko rekushomeka kwemari munyika riri kuramba richitemesa vakawanda musoro sezvo hurumende iri kunzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inenge yapererwa nemazano gavhuna webhanga guru renyika dr john mangunja vakatozivisa kuti bhanga ravo rave kumbomira kupa vanhu madhora ekuamerica kumabhanga vachiti vanhu vari kupiwa mari iyi vari kuitengesa pamukoto asi izvi zvinobatsira here kana kuti kupedzera hoko padehwe resindi blessing zulu anoti panyaya inotevera
sezvo nyika yatarisana nesarudzo mapato ezvematongerwo enyika ari kuvimbisa kuti achagadzirisa dambudziko remari iro rakomba munyika vari kutungamira MDC Alliance musarudzo vanelson chamisa vanoti chiri kunetsa imari yemabond notes iyo inofanira kubviswa sezvo pasina chairi kubatsira
tapedza kuvhota chinhu chokutanga chinofanira kunoitirwa guva toita nyaradzo toita magadzo acho toita mutiganekwe ibond notes ngatibvisei nhema dzokuti takatora mashizha kana kuti tishu tanyembe kana kuti imari haisi mari bond notes out mari irimo munyika asi hakuna munhu anoisa mari mubhengi nekuti bhengi racho rine zvipfukuto
mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vanoti vanhu vanofanira kushandisa dzimwe nzira dzisingadi mari chaiyo
plastic mari ukasuwa ibasi zvese zvaunoda uri kuda kutenga mavegetable pamusika wotenga wasuwa ibasi chaunodira gara nedhurumo wamako chii gogoitei
vari kushandisa EcoCash neOne Money vari kugunun'unawo kuti mitero yavari kubatirwa yakakura zvakanyanya zvinhu munyika zvakaita manyamamire nerongo pari zvino zvekuti vemakambani sematauriro ari kuita mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe ari kutatarika kuwana mari yekuti vatenge zvinhu kunze kuti vagadzire zvinotengeswa munyika vajabangwe vanoti vanowirirana nedanho reRBZ rekumbosimbisa kupa vemakambani mari kwete vanhuwo zvavo
pari kuonekwa kuti vakaunza mari kubva kunze kwenyika vachiunza maus dollar aya vopa vanhu kupiwa kumabhengi mari iyaya haitusi kuzoiona kumabhengi ivo ichidzoka nekuti vese vari kuiwana vakuenda kunoitengesa mari iya kana kuti vari kuenda kunotenga kune zvimwe zviya zviri kutengeswa murodhi saka vari kuti since ezvinoizvi tatarisa tamira tine mari shoma yatiri kuwana mari yatinayo ngatitoipa kumakambani kuti vakwanise kuita sei maus dollar iwayo vaunze zvinoshandiswa kugadzira zvekuti vanhu vakwanise kutenga nazvo vanhu vari muno toshandisa chi yatinoti mobile money kana kuita transfer nokuti zvese izvo zvinoizvi ndo zvaakutoshanda ndo mari yakanyanya yakushandiswa
asi mutungamiri webato rinopikisa repdp vari nhengo yemdc alliance uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zviri kuitwa navamangodya kupedza nguva kuteya nzou neriva
zvibatsirika kukwanisa vanhu vatema vese vakaisa mari dzavo mudzibhengi ari maus dollars which they can't get them out now ndakasiya paine 6.5 billion us dollars cash yakaendepi mari iyoyo vaidya vari kutora vari kutora futi madiamonds and so forth so tiri kutongwa nevanhu vasingagone
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti zviri kuitwa navamangudya havaoni zvichishanda
situation ichingori zvayanga ingori nguva yapfuura hapana shanduko for the better yatingati improvement pano nepapa vanhu vari kumbowanawo mari but vari kunyanya kuwana ari macoin mabond coin and chivakota vamangudya vari kuti nyaya yemaparal market transaction ariramba achiwanda saka vari kufunga kuti maindividuals akashaya access kumaus dollars zvinogona kuita kuti dambudziko remparal market probably riite nane but handioni dambudziko richiita nane nekuti it's a structural challenge. It's a challenge of confidence. Confidence in mabanga. Confidence in investment.
Kunyangu hazo urumende irikuvimbisa kuti pane mari irikubva ku Afreximbank Exim Bank kuzopedza matambudziko emari. Zvinhu zvaramba zvakaita midigari. Ndakamirira Studio 7 Washington DC. Ndini Blessing Zulu.
Mutungamiriri weMDC Alliance, Van Nelson Chamisa, vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamiririra mapato manomwe. Sarudzo iyi iri kuonekwa nevakawanda sesarudzo ichanakidza zvikuru. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Ruhanya, vanoti vachamisa vane nhoroondo yeutungamiriri kubvira vari mudzidzi. Varuhanya vanoti kuwaniswa kwavachamisa zvigaro zvakasiyana-siyana mubato reMGCT, pamwe nemubatanidzwa weMGC Alliance, kunoratidza kuti vane utungamiriri wakanaka.
Vane nhoroondo yekuti vagara vari muleadership yevanhu. Asi MDC ichitanga vangari mwana mudiki vakashandana na Mushakabvu vatsvangirai nana Matongo vachikura vachibva muyouth vachipinda munational organizer wemusangano vachibva munational organizer wemusangano vachizouya pagita president wemusangano zvinoratidza kuti atori good leader.
Varuhanya vanoti nyika zhinji dziri kusarudza vatungamiriri vechidiki. Varuhanya vanoti kukaitwa sarudzo dzejekerere vanoona vachamisa vachikunda musarudzo yemutungamiriri wenyika.
So MGC ine capacity yekuti sarudzo dzikaitwa pachena zvisina chitsotsi chiteedzera bumbiro romutemo chiteedzera the standard guidelines on principles and guidelines governing democratic elections and the African Charter on good governance and elections. Vachamisa vanokwanisa kukurira muelection. Ani zvake anokwanisa kukurira zano. Nokuti hapana chiripo chiri pachena chekuti after 38 years dzokudzosera nyika musoneji. Munovhotera zano muchiti ite sei. Yakambotipa mabillions emadola. Ikambopa vanhu mamillions vanhu vakatakangodzoka tangova mamillionaire asikakwanisika kutenga sweet. Saka ava vanhu vanovhoterwa kunzi vaita sei.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Bekesela Gumbo, vanoti vanoona vachamisa vari munhu akanaka kusarudzwa semutungamiriri nokuti havana rutsigiro rwemauto semutungamiriri weZANPF vaEmerson Mnangagwa. Vagumbo vanoti kusava nerutsigiro rwemauto zvinoita kuti vanhu vave vakasununguka munyika.
Anogona kukontrola nevanhu because haana that military capture like Mnangagwa. So vanhu vanogona kumukontrola kana vachiita zvavanoda in Zimbabwe. Vasina fear yemilitary unlike Mnangagwa. Kuti titaure makapa makeripi emtungamirira sati sarudzwa tinenge chitaura tichibhesa on ma promises ake because tirikuona kuti ma promises ake basically ari kudila nenyaya ye transformation of public institutions first because ndo nyaya iripo muZimbabwe. Problem yatinayo ndeyema institutions e government leadership kuti ma institutions aita chinonzi political decay kuora. So ano ma promises ake ndekudila neuori uripo ma institutions e government. So I think izvozvo zvinobatsira kakuru vanhu kuti tigoita a democratic society.
Asiwo vagumbo vanoti vachamisa vari kutadza kuumbiridza bato ravo reMDC sezvo vamwe vanhu vaive vari mubato iri vari kupesana navachamisa vamwe vachipinda musarudzo vakazvimiririra mushure mekusawirirana namaitiro avachamisa.
But my weaknesses ake anawo ndekuti ari kutadza kucontrola MDC. Ndirikuona ari kutadza kumanaja transition muMDC because tirikuona kuti kubvira paakapinda pakatora pawo vanhu vari kutongobuda muMDC. Ma critical constituencies like ma women vari kungobuda muMDC. Ma critical constituencies like ma civilian organizing secretary vari kungobuda muMDC. Though that is the weakness. Anofanira kungova nema strategies ekugadzirisa nyaya idzodzo.
Kweta uye vari murwiri wekodzero musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mafinga vanoti vachamisa vane chaunga chevatsigiri. Asiwo vanoti dai vari chipanga masano chavachamisa vangadai vakavakurudzira kuenda kunosarudzwa kutungamirira bato kuCongressi pamwe nekuti varemekedze kodzero dzevanhu nekuratidza kuti havadi mhirizhonga.
Asi dai ndaiva panga mazano wavachamisa ndaigona kuvayambira kuti zvai ndaigona kuva
kubatsira kuti aiwa dei vakaenda ku Congress vakatora masimba pekutanga vanhu vachibva kunhamo yavatsvangira vaide vakati handei ku Congress vonopuwa masimba ikoko ndochekutanga chepiri ndechekuti ndaikurudzira vachamisa daindai vachipanga mazano wavo kuti vanyanye kusimudzira zvikuru sei mubato mavo nyaya dzekodzero dzevanhu nyaya dzekodzero dzemadzimai takaona kuti vakaita chibata bishi nyaya dzekupuwa vana kwevanhu vana mai kupe vana vamunzoro vachivhiringidzwa kunhamo kwavatsvangira nezvimwe zvakadaro izvozvo vaifanira kutadza zvikuru sei kuti havatozvibvumizwa chose nenzira yekukurumidza kudzinga mumusangano nharadada dzinoita mabasa akadaro ndo zvikuru zvandaivakurudzira izvozvo
sangano ravana chipangamazano reafrobarometer rakaburitsa gwaro mwedzi wapera richiti dai sarudzo dzakaitwa munguva yarakaita tsvagiridzo vamunangagwa vangadai vakakunda musarudzo iyi asi zvisina mutsindo zvaizoita kuti paitwe imwe sarudzo kana kuti runoff pakati pavachamisana vamunangagwa asi veruzhinji vanoti zviri pachena kuti sarudzo dzikaitwa nemazvo vachamisa vanogona kukunda vamunangagwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.
Tombotarisa zviri kuitika kuRussia kumitambo yeWorld Cup. Sweden yakunda Switzerland 1-0. Na 8 p.m. Colombia iri kutamba neEngland.
Ezi zvinotevera kuruhwa kwaitwa chikwata ichi nhasi masikati neAustralia nemaranzizana izvo zvavasiya vapinda pedyo nekubuda makwikwi ezvikwata zvitatu aya. Zimbabwe yave kutoda mashiri piti mumitambo inotevera kuti irambe iri mumakundano aya mushure mekudamburwa nePakistan nemaranzi makumi manomwe nemana mumutambo wayo wekutanga. Asi maroverwo aitwa machevrons nhasi mushure mekukanda maranzi zana nemakumi maviri nemapfumbamwe chete mushure mekunge Australia yabuda nemaranzi mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe ari kuratidza kuti machevrons ane mutoro wakaoma kuti vasatevere nzira yavakatora makwikwi e2018 World Cup qualifier. Mangwana, Zimbabwe iri kusangana nePakistan munhandare imwe cheteyo zvekuti kurohwa kwayo mumutambo uyu kuri kureva kuti hapasisina chimuko chekusvika mufainari iyo ichaitwa musi wa8 chikunguru. Tiri kunyanyotyisa ndechekuti mutambi wemachevrons abuda nemaranzi akawandisa ndiSolomon Mire uyo akanda maranzi makumi maviri nemasere chete tichitarisa isu kuti mutambi weAustralia Aaron Finch akanda maranzi zana nemakumi manomwe nemaviri. Muteveri wechikwata chenyika ichi vachingirai miti vanoti machevrons anofanira kugadzirisa zvinhu zvavo nekuti pavamire mucricket pasi rese pave kutyisa.
Dliwa hatirambi kuti mutambo umwe vanhu vanodliwa. Ike zvinezvi tikatarisa pamarankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure sure zvikuru.
Machevrons ave nemurayiridzi mutsva Rauchad Rajput weIndia uyo akatsiva hit streak mushure mekutadza kubudirira kwechikwata ichi kuenda kuma2019 World Cup. Zimbabwe yakarohwa mumutambo wayo kugumisira neUnited Arab Emirates nemaranzi maviri ndokukundikana kuenda kuEngland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda kuna Michael Kariati atipa nhoroondo yechikwata checricket cheZimbabwe mamirira zvakaita mumutambo ye20 series muHarare Sports Club.
Muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi tiri kutarisa kutyisidzirwa kwevanhu nenhengo dzezanu PF pamberi pesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamilinkomo.
Tabata tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Ano kuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Kwa kuhizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 3 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sadly, our spirits have been darkened by the nefarious and horrendous act that took place barely a fortnight ago.
Ngokudana, imimoya yethu yephulwe yikudlova okuvele kumaviki amabili edluleyo.
Usikomichi wamapholisa awezrp uCommissioner General Thandabantu Matanga uhlanganele intathelo izindaba ichasisa ngophenyo lokudinga abantu abajike ibhomba inkundleni yeWhite City kobulawayo kumaviki amabili edluleyo.
Bona ma ubabona begqoka amasudu bengena befaka amathaya eZimbabwe ngathi bazoyenza umsebenzi omuhle, kodwa bona into abazoyenza yikuthi nje bona ma befika laphayana bazoreporta against ama opposition parties, basupporta iruling party. Ngabe i-AU imonitwa United Nations.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe seziveze ukungabi lethemba leqola lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu ye-African Union elizaqala kusasa ukukhetho lweZimbabwe. Ukwethuselwa kwabantu ngebandla leZANU-PF lokuncintshwa ukudla kwabasekeli bamabandla aphikisayo kubikwa kuqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Usikomichi wamapholisa aweZimbabwe Republic Police, uPolice Commissioner General Thandabantu Matanga uthi baqhubekela phambili ngophenyo lokudinga abantu abajike ibhomba inkundleni yeWhite City kobulawayo emhlanganweni webandla leZANU-PF ukhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa kumaviki amabili edluleyo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhomishina Matanga utshele ubulawayo emhlanganweni lentatheli izindaba ukuba uphenyo lokudinga bonke abaphatheka emizameni yokubulala uMnangagwa kumaviki amabili adluleyo eWhite City Stadium selufike esibangeni esiphezulu sokuphutsha.
Sadly, our spirits have been darkened by the nefarious and horrendous act that took place barely a fortnight ago.
Ngokudana, imimoya yethu yephulwe yikudlova okuvele kumaviki amabili edluleyo okukhanya angani inhloso bekuyikuzama ukususela umongameli welizwe leZimbabwe uComrade Edi Mnangagwa labanye abahloniphekayo amandla. Ake ngithathe lezi gcetha ukuthembisa ilizwe jikelele lozulu wonke ukuthi siphezu kokuhluza lokuchwayisisa okugcweleyo ngale nkemenkeme yendaba yona esithethe impilo zabantu ababili.
Uqinise isizwe ngokuthi labo abaphatheka kulesi siga sebeseduzane lokubanjwa.
We will never rest until all those behind this heinous act have been accounted for.
Njengogatsha lwamapholisa iZRP sithembisa ukuba asoze sime singazibambanga lezo zigilamkhuba zize ziyomiswa emthethwandaba. Sizokwenza loba yini esemandleni ethu ukufeza lesi sithembiso. Kusenjalo ngithanda ukuncoma usekelo lokuphathisana okwenziwa ngabacubunguli benhlangothi ezahlukeneyo zimi ngaphansi kogatsha lwamapholisa oselenze sabamba ababili abasolelwa ukuba nesandla kulesi sika esidili kangaka. Siqhubeka sibizela njalo sidingisisa iloba yini ongasenza sifumane namkhuba lezo.
UMathanga ubonye bonke abantu abaphe ubufakazi bokwenzakala eWhite City Stadium, ecela nabanye abangabe belolwazi ukuba baye emapholiseni aseduze labo. Isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa uthi kulusizi ukuba uhulumende ubophe wakhulula abafana ababili bephumula abangela cala, ngoba uMongameli Mnangagwa wacaca ukuba isiga lesi senziwe izitha zakhe ezisuka phandle kwakobulawayo.
Bekuvele kungela isidingo sokuthi bebophe abantu abantu laba ababophileyo babahlukuluse. Njengoba sakhuluma ekuqaliseni kusanda kwenzakala ukuthi le yinto yenziwe izandla, abadingane phakathi kwabo khonapho kwizandla, kulapho kulabantu khona abayenze isiga lesi.
Kufe abantu ababili kusehlakalo lesi, kwalimala abambalwa, kuthi umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi lochalimani webandla elibusayo unkosikazi Ophamichunguri, labo abalimale kulesi sehlakalo lokhe beselatshwa kwele South Africa. Abanye sebaphuma ezibhedlela, kuthi abanye lokhe belalisiwe kulandela ukulimala kakhulu. Abantu abadlula amachumi amane balimala kulandela ukudubuka kwebhomba emhlanganweni wabenzani PF wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe seziveze ukungabi lethemba lequla lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union elizaqala kusasa ukuqapha ukhetho lweZimbabwe. Inhlanganiso ye-AU yazise ukuthi izathumela iqula lamalunga edlula ngamachumi amahlanu azaqala ukuqapha lolu khetho kusukela kusasa. UBenedictine Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko othulwe inhlanganiso yezizwe zezwekazi lamazwe abensundu e-African Union AU, amalunga alenhlanganiso azaqala ukuqaphukhetho leZimbabwe kusukela kusasa mhlaka 4 Ntulikazi. Iqula lokuqala eliqala kusasa igoqela amalunga amane ahamba lengcitshi kwezokhetho ezilijumi. Leli qula liza kuba selizweni kuze kube mhlaka 10 Ncwabakazi. Iqula lesibili elaba zokuqapha ukhetho abangamachumi amane 40 lizaqala ukuqapha ukhetho kusukela mhla ka 23 Ntulikazi kuze kube mhla ka 3 Ncwabakazi. Lokhu kuza kupha lenhlanganiso ithuba lokubona okwenzeka kumalungiselelo okhetho, mhla wokhetho, ukubalwa kwenani labavoti kanye lokubona ukumenyezelwa kwempumela yokhetho. Leli qula selimukelwe ngokungunguna liningi lezalwane zeZimbabwe. Bonanga-ke baxwayisa inhlanganiso ye-African Union ngokuthi ingathathi uhlangothi ekwenzeni umsebenzi. Isizalo seZimbabwe uMnumzana Aaron Dube uthi imbali yale nhlanganiso kwezokuqatshwa kokhetho lweZimbabwe yenza kube nzima ukuthi ithembakale.
Bona ma ubabona begqoka amasudi bengena befaka amathaya eZimbabwe ngathi bazoyenza umsebenzi omuhle, kodwa bona into abazoyenza ikuthi nje bona ma befika laphayana bazoreporta against ama-opposition parties, basupporta i-ruling party. Ngabe i-AU imonitwa United Nations lama Western countries bona babe andabona ne-SADC ngoba laba bantu kudala befaila eZimbabwe.
Kanti kumgcina isihlawu lenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabena uthi kusemandleni alo iqula le-AU ukwenza okuqondileyo.
Sithemba ukuthi labo bahloli ababezothiwa ngabasenzini nama-observers bazanelisa ukuthi bangene kuma-provinces wonke, ikakhulu emakhaya kungabi ngabantu abahlala emadolobheni, kwahlolisiswe ukuthi ama-rally ama-political parties achiyeneyo abanjwa njani.
Ngakolunye uhlangothi intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi iqula le-AU kuzafuze lidonsa amasokisi nxa lifuna ukuthi umbiko walo khetho wemukelwe izizalwane zonke zeZimbabwe.
kungabi khona izinto ezifihlwayo kodwa izinto ezibonakeleyo. Akhulume njalo lezakhamizi kuze iqiniso livele ngakale kakuhle. Ekubathembeni lapha kusuka kube nzima ngoba siyazi ukuthi laba bantu ngabantu abahamba ngemali ethile and lo obhadala imali uyabe efuna ukuthi owakhe umbono ube yiwo oqakathekiswayo ufakwe phambili sengathi uliqiniso.
Umelo bandla leMDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi balethemba lokuthi leliqula kalisonke liyangise izwe kazi leAfrica.
Balalele wonke ama political parties ukuthi ama concerns abo athini nezizinda zemsakazo ukuthi laba abangama public broadcaster bayabela kanjani isikhathi sokukampaigna kuma political parties. Babuke futhi nezigameko zodlame ezingabe zingenzeka emaplazini.
Nobanja abaningi bekhombisa ukungethembi inhlanganiso ye-AU bathi okuthokozisayo ukuthi lo nyaka kuzabe kukhona ezinye inhlanganiso ezifana le-European Union lezinye ebesenqatshelwa phambilini ukuzoqapha ukhetho. Malestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Wethuselwa kwabantu libandla lezanu PF lokuncitshwa ukudla kwabasekeli bamabandla aphikisayo kubikwa kuqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezifana leZimbabwe Peace Project ziyakufakaza lokho. IZPP ithi kulosobhuku owatshaywa watshiselwa indlu ngabasekeli bebandla lezanu PF eHurungwe North ngeviki edluleyo ngemva kokuxwayisa izakhamizi ukuthi zingavumi ukwethuselwa ngamalunga aleli bandla. Igama likasobhuku lo ngumnumzana Councilwell Masanga. Ebuhera ukansila wezanu PF umnumzana Tarisai Nganga ubikwa ethathele ugatsha lwe-social welfare ukudla wakwabela abasekeli bebandla lezanu PF kuphela. Untungameli inkomo yeStudio 7 ixoxele isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance uDr. Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Izani into eyenzayo ukuthi ngoba sesifika kukhetho njalo sasegcikene ukuthi izadliwa isimisane nokuthi sizwakuthiwa isihambisa ithi ebantwini kufanele balethe islip kumbe bazathi nxa beqeda ukuvota bavuze ukuthi iphepha labo inamba yephepha lapho ethiwa i-reference number ibisithini. Iqiniso ngelo ukuthi abantu beZimbabwe fanele bazi impela ukuthi uhulumende lo akalanto angayenza. Labantu bezanu, lamapholisa, lamasosha akalanto angayenza nxa umuntu angangena ku-ballot box avote ngendlela afuna ngayo njalo azekhululekile. Kufanele abantu beZimbabwe bazi impela ukuthi uhulumende lo ngendlela yokuthi kangenanga embusweni ngokhetho oluqondileyo kusebuzimeni obukhulu kakhulu kungaqalisa ukudlwakudlwa ngokuzama ukuthi laye azenze uhulumende oqondileyo njalo ophethe ilizwe ngendlela esemthethweni. Ngithanda ukukhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi bathathe isikhathi le ukuthi bazilungiselele ukuyavota kungabi lo edwa owethiselwayo. Kodwa nxa bekhona abethiselwayo bangakhulumisana namalungu e-MDC Alliance aseduze labo sizakwazi ukuthi sithole ukubona ukuthi laba bayabe besethisela abantu bayakhangelwa kuhle ngezomthetho.
Lapho kuyabe kuthe kwaba lokwethuselwa khona liyahamba yini liyemangala emapholiseni?
Ivele nxa umuntu ethusele saziswa silabantu abasezindaweni eziseduze kakhulu lapho kuhlala khona abantu abathona begijimile kalitshona ilanga nxa bengagijimanga bayafika khona. Ngiyakhuthaza abantu ukuthi nxa ekhona othuseleyo kumbe otshelwe into enganethusi ngiyamtshela aphange asazise xa ukuthi number ziyadingakala ngiyabe ngizalinika ukwenzela ukuthi abantu bengetuselwa njalo kungabi nokubhubeka. Kunabantu abazele emazweni aphesheya amaningi kakhulu abakhona abakhangela ukhetho esingabathuma nabo ukuthi bazokhangela ukuthi babone ukuthi kuhamba njani. Khonokho kuqakathekile ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo labantu bezani ngeke benze ubudlwangudlwangu sila bantu abasuke emazweni abaningi kangaka abazokhangela indlela ukhetho eqhutshwa ngalo.
Lo ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC Alliance. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selilindele impendulo evela esigodlweni sevinkili le-Pick and Pay kwele-South Africa ngemva kokunikeza abakhokheli balesi sitolo ugwalo lwezikhalazo olwe-petition olusola ukuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abahlala koBulawayo. Ugwalo lolu lubetha amagama abakhokheli bevinkili le-Pick and Pay elithi balobandlululo kanye labantu besindebeleni ababikwa baxotshwa ukwenzela ukuthi kuqhatshwe abesishoneni. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla ze-Pick and Pay ngalolu daba yehlule. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Njabulo Ngwenya, unobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party okuqula eliqhube ugwalo lwe-petition e-South Africa.
Sike sakhulumisana nabo sidinga ukuthi sibe le-official communication evela kubo eqondana laloluyana daba. Hhayi basitshele ukuthi hhayi balwamukele udaba lwethu basalukhangela njalo lathi sabakhuthaza ukuthi balukhangele ngokushesha ngoba sizabe silokhu silandelela sifuna ukwazi ukuthi soluhambela wafika ngathi.
Kuyini okwenzakale izolo ukuze lolu daba bethi balucubungula lihambise njani lincwadi njalo kuyini okwenzela yafika khona ngapho kwele South Africa?
Udaba lolu sudaba oluncane ludaba olukhulu and sinanzelela ukuthi ayisiko daba mhlawumbe oluthinta i-TM Hyper kuphela kodwa sinanzelela ukuthi lungabe lulenziki lolu udaba. Sase sithi hayi awuthi sivele ke sihle siyefika khona kwabakhulu bakhona ukwenzela ukuthi lento ma isolveka isolveke holistically singasolvi nje ama-symptoms nalawo esiwabonayo o-TM Hyper.
Siyezwa abanye njalo nxa bechothoza bathi akulamthetho othi kuqhatshwe umuntu womhlobo uphi wendaweni ethile.
Thina vele nkosazana asizanga sisho ukuthi sizofaka umthetho wokuthi kuqhatshwe umhlobo othile. Thina esikhala ngakho yikuthi sibona kuqhatshwa umhlobo othile kodwa kucindezelwa umhlobo othile. Lokhu asikwenzeli ukuthi ngoba labo ngabantu abavelele emsubuleni we-Mashonaland kuphela. Bekungasidanisa ukuthi khona phana koBulawayo sithole sokuqhatshwe abantu besinambiya kuphela kumbe abantu besitonkeni kuphela kumbe abantu besishiphini kuphela. Sithi hayi abantu bendawo abakhangelelwe endaweni yabo. In the spirit of devolution bese beyikhuluma bonke kulezi nsuku eqalwe yithi kuzabaluleka ukuthi abantu basebenze ezindaweni zabo amathuba ezemisebenzi akwazi ukubenefitha abantu balezo ndawo. Nxa kuyukuthi i-devolution le abayikhulumayo i-devolution abayaziyo angikhona ukuthi kunomuntu ongaphikisana nalokho okwenzakalayo ngoba sizama ukuthi silungise lokho okonakeleyo.
Lo ngumnumzana Njabulo Ngwenya, unobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party. Tiyani indlebe kulumsakazo ngo 6:30 AM ekuseni lapho esizaqhubeka khona ngalolu daba sihlaziya njalo olunye ugwalo lwe-petition oluthunyelwe uMongameli Mnangagwa zinduna zeMathebeleland zikhonona ngobandlululo emhlubulweni weMandebeleni.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi-connection namuhla sixoxa ngodaba lokwethuselwa kwabantu ngamalunga ebandla le-ZANU-PF kuyiwa nje kukhetho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayeyinhloko kahulumende kwele Malaysia uNajib Razak ubotshwe namhlanje ekuseni ngomlando wokuba wokungaphatheka ekwabiweni kwamabhiliyoni amadola esikhwameni sikahulumende. UNajib ubikwa ebotshwe ngabe commission ebona ngokuvimba inkohlakalo e-Anti-Corruption Commission. Ngesikhathi izigidi lezigidi zezizalwane zeMelika zilungiselela ukujabulela ubusibuse kusasa mhla ka-4 kuNtulikazi, abomthetho basebenza gadalala ukubona ukuthi abantu kabawelwa ingozi bejabulela leli ilanga lapho abavame ukwenza lokho ngokuzilibazisa ngokudubukayo kwama-fireworks. Ngesize udaba olukhangela ezomnotho welizwe silethulelwa nguChris Gandhi weStudio 7.
Udubo lokusilela kwemali elizweni selufike kusibanga esikude kulandela imbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangudya othi amabhanga awasekupha amadola eMelika ukuze awabele uZulu Makhaza kodwa kuzaphiwa osomabhizimusi kuphela. UMangudya utshele intatheli izindaba ukuthi abaningi sebesenza ibhizimusi lokuthatha amadola eMelika emabhanga bawathengise emkambo wensitha osekubangele ukuthi idola lisilele emabhanga. Ngalokho uMangudya uthe ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank selizamisa ukupha amabhanga amadola la. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi amanye amabhanga asesipha abantu imali yohlobo lwama-bond notes awamatshe angamasenti alitshumi ukuze uZulu athole imali.
Imali ilokhe isanda ukuhlupha, ukuhlupha kwemali lokhe kuqhubeka kusiya phambili ngoba kathesi ulakho ukuthi lanxa ungasanikwa ngalawo ma-bond notes asakhulumi nge-US ngoba vele abanye sesakhohlwa ngayo ayitholakali njalo ama-bond lawo kasatholakali. Bese sikwazi ukuthi siyanikwa ama-coins kumbe ama-dollar kumbe ama-50 cents kuliviki imbone sokunikwa ama-10 cents. Into esimangalise kakhulu ukuthi pho nxa unikwa leyo $50 ingama-10 cents uzayisebenzisa njani? Umumo wemali ulokhu uqhubeka uhlupha. Kube sokusidanisa upresident wayethena nge-100 days kuyabe sokuphelile. Kodwa kade uthi nge-100 days liyabe selithola ama-coins nje emabhenki. Okutshengisa nje ukuthi hhayi ayekutsho wayesitsho into ephendulelekileyo engayisiyo leyo ayeyitsho yena. Kodwa into engimangalisayo upresident wangena eChegutu eshopu ethenga ama-chips. Njengobona ukuthi kutsho ukuthi ngumuntu okhohliweyo nje ukuthi ama-user kasasetshenzi wabhadala nge-$20 wangaceli i-change, okutshengisa ukuthi yena lapho athenga khona vele ulokhu ecabanga ukuthi kula ma-user, kutsho ukuthi yena esikhwameni sayo uthone la ma-user. Kodwa impilo kaZulu nje kutsho ukuthi kayazi nje lokuthi kunjani.
Ukusilela kwemali emaphandleni kuphindwe kabili ngoba kwesinye isikhathi umuntu lanxa ele mali efonini amagagasi i-network iyabe ingekho. Isakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Kipa Ngwenya uchazisele iStudio 7 ngodubo lokusilela kwemali emaphandleni.
Hayi imali hard cash bro, iqiniso lihle kayibonakali, isibono sentwala sibili. Imali kayitholakali, imali lanxa ule mali, imali yangikhona iba sefonini. I-hard cash sibili hayi ayitholakali. Xa la uthe wathengisa okungumdida wakho omnye wakunika idola kumbe i-$2 uyakwanisa ukusebenzisa that hard cash, but if nxa ungela i-hard cash uyayusing i-cocash yona le yiyo yathenga ngayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lilakho kusungula imali yesizwe ngemva kokhetho nxa ibandla lakhe linganqoba. Kodwa uMhlanga uthi lezi yizithembiso nje zikamongameli Mnangagwa ezokuthi athole usekelo kukhetho ibandla eliphikisayo ele MDCT
abantu sebethwele nziva ngoba imali njengoba desiyitshintsha kubo siphatheleni labo siphatheleni isibashotela sokusiba kanzima sibili ukuthi lanxa uthe waba lama-bond note lawo uthole ama-use akhona estrikti kukhanya nje imali isitholakala kumbe lenze uthi ungani kusabutter trade uthi hayi lami eZimbabwe ngizakwenzela lokhu lawe khona ngapho khona lami ngisupplya ngalokhu ibhadale ngaleyo ndlela kodwa ukusebenzisa nje imali hayi kakusekho kukhanya nje labo kade bayakubona ngoba ubezwa bekhuluma kumakhungakhunga bathi sebebisela iZimbabwean dollar bakhangelele ukuthi bangawina bazayibisela iZimbabwean dollar ngoba kuyakhanya ukuthi hayi user isibayihlule
ibandla eliphikisayo ele MDCT lithi linganqoba kukhetho lizathi kusetshenziswe idola leMelika kuphela lihle lisuse ama bond notes ngoba engasebenzi phandle kwelizwe lokhu kuzenziwa andubana kuqiniswe umnotho welizwe ukuze kube le mali yelizwe ngimele iStudio 7 igama nguChris Gande.
Wezemidlalo iqembu elimela ilizwe eSweden emdlalweni wenguqu selifinyelele esigabeni se-quarter final emncintiswaneni wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSweden linqobele eSwitzerland nge-1 kanyana njalo lisehlelwe ngu-Emil Forsberg ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leSweden selilinde ukungqikelana nelizanqoba phakathi kwele-England lele-Colombia namhla ebusuku kwisigaba se-semifinal. Isigaba esilandelayo somncintiswano siqala ngolwesihlanu lapho iqembu leFrance lizadlala khona lele-Uruguay ngehola lesine emini yantambama, kuthi ebusuku ngehola le-9:30 kuzadlala iqembu leBrazil lele-Belgium. Ngomgqibelo emdlalweni wokuqala kuzadlala iqembu leSweden lelizanqoba phakathi kwele-England lele-Colombia namhla ebusuku, kuthi emdlalweni wesibili kuzadlala iqembu leRussia lele-Croatia. Imidlalo yesemifinali izakuba khona ngeviki yezayo ngolwesibili langolwesithathu. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni weRugby lizithwele selibhakane lodubo lokulala ezitaladeni zelizwe laseTunisia lapho elidlala khona leqembu elimela ilizwe lakhona le ngemva kokuba lifakwe ehoteleni engacaciyo. Iqembu leZimbabwe likhethe ukuba kungcono ukuba lilale esitaladeni kulokuba lilale kulelo hotela njalo lokhu kuze ngemva kokuba like lalindiswa kwesikhathi eside ekufikeni kwalo elizweni leTunisia kuthiwa kumele likhokhe imali zamavisa. Umphathintambo wezemidlalo kweleZimbabwe uGazembe Gazembe ukhiphe umbiko esithi akusumlando wogatsha lwakhe ukunakekela iqembu leli kunhambo zalo kodwa kungumlando welizwe leTunisia ukuphatha kuhle izivakatshi zalo njengalokhu abeZimbabwe abakwenza ngesikhathi abeTunisia bevakashele kuleli. Olandela ezemidlalo uCatherine Dube uthi loba kuyabe kumele abelizwe elivakatshelwe ngamaqembu akweleZimbabwe kuwanakekele kuyaziwa vele uba kulamanye amazwe angaphathi kuhle izivakatshi njalo kumele abeZimbabwe behlale bekulindele lokho.
Wethu sukuthi iteam elizwe ilale phandle estradeni lathi as a country kumele sibe loplan B ngoba ama-countries awe North Africa kakwanisa ukunakekela amanye ama-countries.
Iqembu leZimbabwe leTunisia aphatheke kwimidlalo ye-Africa Rugby Gold Cup okungumncintiswano wokudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi lase-Africa okuyile njalo lizathola ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele-Japan ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo ukuthi eleTunisia lisendaweni yesithupha. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singer akehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Hayi, akusenani September liyakholisa lo mculo eliwuzwa ngapha emsakazweni we Studio 7 olivalelisayo ngusithandekile ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.